Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tabaka Ncube. Today on Live Talk, we are discussing the devaluation of the Zimbabwe currency known as Zimbabwe Gold, or ZiG in short. But first, let's take a look at political developments here in the USA. Both the U.S. Republican and Democratic vice presidential nominees have been preparing for their debate that will be hosted by CBS News Tuesday in New York. VOA's Veronica Balderas Iglesias looks at the policies J.D. Vance and Tim Walz might focus on, and whether the debate itself could impact the outcome of the U.S. presidential race.
Republican vice presidential nominee J.D. Vance recently shared what his primary message to voters will be when he debates Democratic rival Tim Walz on Tuesday.
That the candidacy, the team of substance, the team that actually has a record that we're proud of instead of we're running away from, and the team that actually has a plan is the team of Trump Vance.
Republican Representative Tom Emmer has been helping the Ohio senator prepare for the 90-minute debate that will be hosted in New York by CBS News.
He could talk about the economy that Donald Trump fixed and that Harris and Biden broke. He can talk about the border that Trump fixed and they broke. And once he understands that Tim Walz is just going to try and deflect and go into this folksy whatever, he'll hold him accountable.
The Minnesota governor has also been reportedly sharpening his debate skills. His messaging to voters often centers on how consequential the November 5th election is.
It's all on the line, not just for the next 4 years, but for the next 40 years.
Reproductive rights will probably be one of Walz's strongest lines of attack against Vance, says John Mark Hansen, political science professor at the University of Chicago.
Vance may be pressed on whether, as President, Trump would sign an abortion ban or a very, very short period where abortions could be performed nationwide.
Voters shouldn't expect the VP nominees to provide a breakdown of their campaign's proposed policies, Hansen noted.
The debates are always more show than they are substance. The candidates have become very, very skilled at pivoting away from the question they were asked and instead addressing an issue that they want to address.
Voters who tune in Tuesday could get a sense of whether the vice presidential nominees provide them with a sense of comfort. But unless there is some kind of meltdown, Hansen says it is not likely the debate will move the presidential race's needle. Veronica Valderas Iglesias, VOA News, Washington.
Jimmy Carter is the first former U.S. president to reach the age of 100. VOA's Ken Faraba has more from Georgia on the historic milestone.
America. It was a celebration fit for a centenarian. The Fox Theater in Atlanta hosted dozens of musical acts and thousands of guests for a concert celebrating the 100th birthday of Georgia's former governor and U.S. President, Jimmy Carter.
And it's a way to be together, and I think that is who he is fundamentally.
Jason Carter believes the concert, featuring some performers who campaigned for his grandfather in the 1970s, is a unifying and bipartisan way to celebrate what one documentary film director calls the rock and roll president.
That brings people together across geographies, across culture, across any sort of racial dividing lines. I mean, you'll have Democrats, Republicans in here tonight.
One person noticeably absent from the celebration was Jimmy Carter himself. He remains in hospice care at his home, a town 240 kilometers south of Atlanta.
It's a 600-person village in the middle of nowhere, and all of his other work at the end of the road in Africa has been in those same kinds of 600-person villages, and he feels a kinship there, he feels a connection there, and I think the way that he marks this moment is by being at home.
Jimmy Carter celebrates his historic birthday milestone quietly at his home here in Plains, Georgia, where on October 1st, 1924, Lillian Carter gave birth to the first U.S. president born in the hospital.
But the only reason he was born in a hospital was because his mother was working that day.
Jill Stuckey is a Carter family friend who serves as superintendent of the Jimmy Carter National Historical Park, which includes his preserved Depression-era boyhood farm, the Old Plains High School, where he studied, and the railroad depot that he converted into his campaign headquarters in his successful 1976 White House bid.
Of course, a lot of them head straight to peanut butter ice cream.
Stuckey says Plains celebrates their famous neighbor every day, but this historic birthday is marked by serving others.
We're naturalizing 100 new citizens in his honor.
Carter's milestone is a bittersweet occasion in Plains. It's the first spent without his wife, Rosalyn, who passed away last November.
77 and a half years of marriage, to be without your soulmate, you know, it's very, very tough times.
The birthday celebration, which began at the Fox Theater in September and ends in Plains October 1st, brought Carter's large extended family together, including his great-grandson, Charlie Carter.
You'll probably never be to a bigger birthday party, right?
No. Maybe it's 101.
Carter also holds the record for the longest post-presidential career. Since departing the White House in 1981, he and his wife founded the Atlanta-based global nonprofit Carter Center, which fights neglected tropical diseases, promotes peaceful conflict resolution, and monitors elections around the world, causes which led him to be awarded the 2002 Nobel Peace Prize. Kane Fairbaugh, VOA News, Plains, Georgia.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. A fresh wave of price increases on basic goods and services has hit Zimbabweans after the central bank allowed the local gold-backed currency to fall over 40% against the US dollar on Friday. The central bank devalued its currency by almost 44%. To discuss this issue, we are joined on the phone by Ohio-based international business professor Elliot Masocha. Welcome to the program, Professor. Yes, welcome to the program, Professor Masocha.
Thank you for having me.
Thank you. We were hoping to also get Mr. Masimba Kuchera on the program. Unfortunately, we can't get through to him. But we'll start with you, Prof. Masocha. What's your take on the move by the Reserve Bank of Zimbabwe to devalue the ZiG?
Well, that is going to add a lot of suffering among Zimbabweans. And without any full explanation on why, the Reserve Bank did that when they, linked the ZiG to gold. We know, of course, gold last week it depreciated by about 9%, and devaluing the ZiG with about 40% without any explanation at all in a country that has gone through those devaluations with other currencies and with people or consumers no longer trusting the government. It's just a way of killing the currency. No matter what they are going to do in the future, people will still think, oh, that's the same government that has, led us to go through this and that. So the Reserve Bank was supposed to explain why. instead of just doing things and expecting Zimbabweans to trust them, because it's all about consumer confidence in the government. For any currency, whether it is backed by gold or even trust, for any currency to exist in a country, it all depends with whether people trust the government or not. The government said ZiG was linked to gold, right? And then we watch gold prices that depreciate here and there and gain here and there, and then our ZiG is not doing the same. So how can we trust the government? So the government is not working that much hard to gain trust from Zimbabweans for the economy, to work on the right direction. And then the other thing is that we keep on, putting on measures as a country, economic measures here and there, but it seems like we are not really targeting the main cause of our economy not going the right direction, that we don't have enough electricity. Even if we say industry must do this, they need drivers of the economy such as electricity. Why can't we invest first in solving the electric problems, and then we know, industry and everybody else who needs electricity is going to have it. It has been years and years, and we propose this, we talk about this, but I don't see any action to solve the biggest problem we ever had for a very long time. That is killing our economy, that is killing our currency, lack of electricity in the country, and also lack of trust of the government because of the actions they do.
Thank you, Prof. But we've seen businesses and business owners for some time now asking for the government to consider allowing the foreign exchange market to follow what's happening on the market so that it doesn't remain stagnant like it was. Don't you think this is giving into what businesses have been asking for?
Yeah, it's a good thing so that the government can do that, but suppose the government is going to do that and still electricity is not going to be there. Do we think anything is going to work? It's a good thing, of course, to remove or to relax some regulations imposed on businesses, because that's going to create growth, okay, from the business side, create employment, and also businesses are going to take more risks into investing in the economy of Zimbabwe rather than de-risking. Well, that is what I'm seeing, businesses doing right now. They are de-risking instead of taking risks to invest in the Zimbabwean economy because they don't trust the government, they don't trust the currency, and they don't think the government is really acting on their behalf. They don't think the government is hearing their complaints and their proposals, besides just passing measures, and then nobody is going to supervise and see whether those measures are working or are being followed at all. And as I have said before, when those measures are being published for people to follow, they will be only in one language, and that language is going to be specialized language that only economists will hear. So how does the government really expect consumers or stakeholders at large to follow their measures when they are not even understood, when they are not even published and even explained why they are put?
Thank you. Thank you, Prof. Masocha. Tinotenda nepfungwa dzenyu. Zvino kuenderera mberi ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvingaita kuti pange pachigadzirisa dambudziko iri uyezve nekukwira kwemitengo? Asi musati mapinda, Prof. Masocha, pane vaRichard Moyo vapindawo parunhare. Vamoyo, tinokugamuchirai muchirongwa. Makadi?
Tinofara makadiko, baba Tavokanove, nava masocha nevateveri nevatariswa vari matema nenyika. Nyaya yandingadangotaura ndezvekungoti kubva ZiGi richiyananzwa panguva yapera iyo, zvakatotivhundudza chinzi chafanana negold. Tikatino mari yacho inofanira ichaitawo mari yakadii, nokuti pandaiva kumusha muna Agasti nemwedzi watapedza nhasi, ndakaitsvaga ZiGi ndikaishayiwa. Mari yandakatongoona yoga 5 ZiGi ndoyega vari yangu vanhu vangu vasina mari.
Saka government yedu zvimwe zvazvo vakundikana vakonewa dai vangodzosa ningi mari yemaUS dollar bonds akamboitsvaga munyika yose anamboiona ipepa nokuti vanongozanzi mari yemufoni. Saka nhau iripo ndeyekuti dai government yezimbabwe kuratidza kuti zvinhu vakundikana ngavangoshandisa USA vashandise maranza tiri kungoona kuti population zhinji inenge yakabata maranza nokuti zvimwe zvose zvavangazama tiona zvinhu zvichidhura mafuta epo chairo raakutengwa nemwe mari inotyisa bhanana tivo mari inotyise muzimbabwe. Saka government yezimbabwe ngavangodzidzawo kuteerera vanhu vakafaa nenyanzi vakafaana vana vamasocha ivavo nana vamugaro nevamwe vese nevanorezimbabwe vanotaura kwete nhau yokuti vanofaraidza zigazigold parakapinda kaita mukovano vakatoiriri vakaimba nenziyo vamwe vaitopuwa nezvipo zvemotokari zvino nhasi uno zigi uya wadofa asati vana vedu asati vatobubudziwa kuta mubarakani esu zvese asati tamubata. Saka nyika yezimbabwe hai vakundikana kugadzira upfumi ngavangobvuma kuti vakundikana vatongoshandisa mairai kuzokoshesawo pula zvisingodaro zvingodaro nokuti vanhu vatambudzika especially macivil servants mari yavari kuwana yacho haitombobatsiri nokuti hazvitobatsiri hazvibatsiri chinhu asi kungoti vanhu zvavo vanhu vasingateereri asi vanozoona but ivo pachavo zvimwe zvose vada kuti vabhadharwe nemari dzemausa kungava kumapasipoti zvimwe zvinodiwa zvegovernment mausa saizvozvo kuzvikoro kunyange zvimwe zvikoro zvinomanikidzwa zvitore mazigi iwao but asina ingori mari yemufoni kuita airtime here ungangonzi mari yemufoni kuita airtime kuita mhepo here inogara mudenga mhepo isingagari muvanhu. Saka nyika yezimbabwe vakundikana but tinoda kukurudza vanana vababa vamasocha nevamwe vese rambai muchingotaura muchiudza government pamwe ingawa chiri vakanyadii but vakundikana kugadzisa upfumi hwenyika ngavadzose usa nerandi zvazviri kushanda mukati menyika. Ndatenda zvangu baba chauka nungube.
Tinotenda vamoyo. Prof Masocha, mazuva nyaya iri kunzwa navamoyo vari kuti dai padzokerwa padollarization munozvionawo sei izvi tichitarisa zvakare kuti kuchiendererwa mberi ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvingaitwa kuti pange pachibatsirwa vanhu uyezve neupfumi hwenyika sezvo mushure mekudzikiswawo kweuremu hwemari mitengo yabva yatangawo kukwira.
Zvataurwa navamoyo zvinogona kunge zvino musoro chaizvo. Tichitarisa isu kuti mari yacho yakanzi taakushandisa zigi asi zigi racho harisi kuonekwa harisi kubatika zvinozoita izvo kuti ruzhinji rwezimbabwe hunofanira kunge huchibata mari kuti hunodzosera muikonomi yezimbabwe vanenge vasina mari yacho. Upfumi hunenge husingakuri nokuti vanhu havana mari yacho kana kumisika kuyoku zvinotengeswa kunze pamabhizinesi mahombe zvakawanda. Saka upfumi hunenge hwakangobatwa nokushayikwa kwemari ikoko. Hurumende payakaunza zigi yaidero yakataura masteji okuti kana tasvika pakati totisu kana tasvika pana August apa ndo pachazokwanisa kuti zigi rikwanise kushandiswa kumapasipoti rishandise kwakati riwanikwe navanhu vakati vakati. Hatina kunge taona timetable iyoyo zvekare ndakambozvitaura kuti mari inenge yakabatanidzwa nezvicherwa zvakaita segold kutarisa kutaura chokwadi inenge isiri mari yatine simba nayo nokuti hapana nyika pasi rino ine simba rokutara maprize ezvicherwa zvavo. Price yegold nezvicherwa zvese zvinotarwa painternational market pavanoda ivo zvisinei nokuti Zimbabwe inoda here kana kuti haidi. Zvinoreva kuti kudonha kwezigi nyange tisingadi tichida kana mutengo wegoridhe wadonha kuna vanhu vanotara mutengo wegoridhe mari yedu inotodonha chete. Saka imari yedu parudzinyi hatiti maona manje ipapo. Saka zvimwe zvinoitika ndezvokuti vataura zvekare zvinhu zvakanaka kuti ngatiteererane kuti hurumende yogara pasi navanhu vamapato akasiyana siyana zvoonekwa kuti kumacivil servants uku kumabhizimusi uku kuvanhuwo zvavo vomumusika kwatorwa chipi nechipi zvinenge zvakanikwa pachena kuti kuhurumende kwabva ichi, kuva musika kwabva ichi, kuna mabhizinesi kwabva ichi, zvatava kuita tose senyika kuitira kuti pashaikwe anozoti zvangu hazvipo zvandadi zvandataura ipapo kana kuti zvandapa ipapo. Saka panoda kumuonera pamwe chuma chomuzukuru, pasina kuti pano unozoti ini ndiri mukuru saka zvangu chete ndozofanira kutevedzerwa nokuti ndini hurumende inoziva zvakati. Pazvinozonzi zviitwe zvinhu izvozvo, ruzhinji rwavanhu runenge rusina kuuyisa pfungwa idzodzo vanobva vati hamva chiita imoga. Isi tinonatsoziva muZimbabwe kuti hurumende ndiyo the biggest employer yamacivil servants. Mari yamacivil servants vashandi vehurumende ikapepereswa vakashaya mari ndokutofa kwoufumi hweZimbabwe, nokuti ufumi hwenyika, mari yenyika inoenderana nokuti vashandi kana kuti vanhu vo zvavo vane mari yakawanda sei yavanotenga nayo mumabhizimusi. Saka kana macivil servants mari yavo ichipera nokuda kwokudonha kwezigi, ndokutodonhavo kune kuchiita ufumi hwenyika ihwohwo. Saka ngative nomushandira pamwe nehurumende, idane vese igotaura kuti kumaticha kwabva kumacivil servants kwabva chakati, kuvomusika kwabva chakati, kune vamabhazi kwabva chakati, mabhizinesi mamwawo kwabva chakati, isiwo hurumende taudza chakati. Ngatichiita zvose tione kuti pano unoti zvangu hazvipo here.
Tinotenda vamasocha. Siyabonga ukuthi sesilo baba ukuchera ecingweni. Siyalamukela kuhlelo baba ukuchera.
Ami balaleli.
Yeah, baba uchera, sibona ukuthi imali yezige yehlile isisindo ngolesihlanu yehliswe ke yi-RBZ. Sike sahlifahlafahla lolu daba, sakhangela ukuthi kungaphathisa na amabhizimusi njengoba amabhizimusi bekhala ukuthi nxa kule fixed exchange rate engahambelani le mali le rate ekhona lapha emsikeni, kungaba yinto engaphathisa nawo osomabhizimusi lokhu, njalo kungaphathisa unjani osomabhizimusi?
Kule ngozi ukuthi kube le fixed exchange rate ngenxa yokuthi uhulumende kumbe i-Reserve Bank iyathembisa ukuthi i-rate elezik lizabe likontrolwa yi-market. Kathesi uba ne-fixed exchange rate sokusitsho ukuthi abanye bazawathola ama-zig, abanye bewaswela. Abamabhizinisi bengakwanisa ukuthi bathenge ama-items for resupply kumbe i-retail ngoba bayabe bengelayo imali. Siyakwazi ukuthi into eziningi esizisebenzisa lapha eZimbabwe zivela phandle kwelizwe. So sitsho ukuthi siyabe sifuna ama-US dollars. Uhulumende engathi yena sokule fixed exchange rate imali yakhona ingekho, kuzaba ludubo. Siyaqalisa ukubona into sezisilela ezitolweni, into sezikhwela intengo ngoba uhulumende uyabe engasebenzi kahle.
Yes, siyabonga baba uchera. Pho njengoba lokhu sesibone sekukhweze intengo yempahla eningi kakhulu kusukusela ngesikhathi i-rate litshintshiwe ngolwesihlanu, kungenziwa njani kuyiwa phambili kwenzela ukuthi kungaqhubekeli phambili intengo yempahla ikhwela mahlayana?
Uhulumende wathembisa ukuthi imali leyi ile golide lamanye ama-minerals ayisekela imali yakhona. So uyamangalisa ukuthi imali isisehla, kodwa okumele ube khona sibele ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi labo somabhizimusi, ahlale phansi labantu makhaza ukuthi bebonisana ukuthi imali izasebenza kanjani. Okusilela khathesi yithemba. Abantu abalathemba uziga abalathemba lalo iziga bayakwazi ukuthi bengabalalo lamuhla kusasa i-rate ingavuka ithintile. So besimethembele ukuthi uhulumende uzawubona khonokho ebona ukuthi engenza njani ukuthi elethi themba ebantwini kodwa khathesi ngokwenza akwenzileyo abantu basila themba njalo njalo akazi ukuthi bafuna yini ukuthi basebenzise amasithi beqhubekela phambili.
Siyabonga baba Kuchera. Prof Masocha tava kupendera chirongwa ndeapi mashoko amungasira vatereri panguva yakadai uyezve nekuona kwenyu murikuona kunge chii chingaitika kubva pari zvino sezvo taona mitengo ichitanga kukwira tingaona here izvi zvichiwedzera kana kuti pangaita kugadzikana rate richiendawo richigadzikana.
Chenungangotaurira vateereri ndechokuti upfumi hweZimbabwe tava kuhuziva kunokuda kwezvakaitika kare. Saka paya patinokwanisa kubata kamari ngatinge tichidzidza kurima mari. Tinoziva kuti zvinhu zvinonetsa hongu asi mafambiro atiri kuita tichienda mberi uko ndinoona kuti mazera anogona kunge achizowanda kumari yetinayo yetinenge tichiwana. Asi mihoro isingakwiri. Saka takunotarisira kukisimusi uko andioni kuti mitengo yezvinhu ingange ichizodzaka nokuti tinoziva isu kuti kana takuenda kukisimusi uko tisingazivi kuti zigi rinenge rasvika papi. Asi ndo panowanza padhuriswa kana US dollar racho iroro navanhu vashoma vanenge vainaro tichiziva isu kuti kudhura kwe US dora iroro ndinenge richidiwa namakambani kuti andotenga kunze kana kugadzirisa mishini yavo ndiko kudhuravo kunenge kuchizoita zvinhu. Saka handivoni zvinhu zvichizoedzi zvadzogadzikana mberi kunoenda uko. Takatarisa hedu isu mitengo yegoridhe sokuudzwa kwatakaita nehurumende kuti zigi yakabatanidzwa negoridhe. Saka panodonha goridhe zigi rinodonha, panokwiravo goridhe zigi richadi richarema. Ndo zvimwe zvatakatarisa izvozvo kuti hurumende ichamira here nemashoko ayewayo tichienda mberi uko.
Tinotenda Prof Masocha. Mr. Kuchera, as we come to as we conclude the program, what's your encouragement to Zimbabwe in such a time?
Well, I think we need to in terms of the government, I think the government needs to restore faith in the currency. But what they are doing is actually destroying the faith that people were now starting to have in that currency. For Zimbabweans, I think as much as possible, try to buy what you can. Perhaps it may be important for us not to keep as much of the zig in our accounts. Perhaps we need to use it when it still has value. But it's important, it's critical for the government to ensure that they restore faith in this currency. Otherwise, a lot of workers, private and public sector, are crying because it was just after everyone had been paid that the currency miraculously defaulted. So it's important that government does not continue on such a path, because that path makes it very difficult for the Zimbabwean in general to trust their currency. Yet it is important, as they say, that the currency, the country must have its own currency.
Thank you, Mr. Kuchera, and thank you also, Prof. Masocha, for coming on the program. Unfortunately, isikhathi sethu yiso esigijimileyo. Sesifike ke emaphetheleni ohlelo lwethu lanamhlanje. Signing off in Washington, I am Jabakanqosi.